tiri kuvhunduka nezvatiri kuona. Kudhara Ministry of Finance ndiyo yaichengetedza mari dzenyika. Patati namamai Judith Madzorera vari accountant general, mari yaisabuda pabhati zvako mazano zvinotyisa. And every day tinosangana tichitoona zvimwe zvinyowani. So nhasi tadzidza kuti muna 2017 kwakadyiwa 2.7 billion. Of that 2.7, 2.16 yakadyiwa through the Reserve Bank of Zimbabwe. Muna 2018 kwakadyiwa 3.3 billion. Of that 3.3 billion, 1.5 yakadyiwa through the Reserve Bank. Zviri kunze kwebudget, zviri kunze kwePublic Finance Management Act. Tazozivawo kuti tine certificate chakuno kuda tagwire nesekunde yake vakabhadharwa mari inopfuura 1 billion dollars. Kwozoita imwe kambani yatatadza kunzwisisa yavatisina kutaura kuti yavazobvuma iwo through accountant general kuti it's a funeral parlor. Yakapiwa mari inoita iyo 400 million. Yeti tine makambani anotyisa emafertilizer akafanana na Windmill, akafanana na Zimbabwe Fertilizer Company ZFC, ana Sebo Chemical, ana Zimfos vadono huko, asi mabriefcase company. How do you give a funeral parlor mari inopfuura 400 million? Asi vana Sedgo vachishaya zvekuita. So hungori huya hunotyisa and hungori uyu hwatikatyamadza because hwakuitwa through the Ministry of Finance, whereas in the past Ministry of Finance ndiyo yatokakatana nematsotsi. I remember ndichiri Ministry of Finance rimwe gore vaida kunditengera BlackBerry phone. Takazongosiya because bureaucracy yachakawanda, masystem akashaiwa nemabritish akasimba, but zvaondomoka. Chaora chinhu ichi.
Saka sekomiti yeparamende muchaita sei kuti muone kuti mari idzi dzadzoserwa sezvo dziri mari dzemitero yevanhu?
Chekutanga ndechekuti isu basa redu kuburitsa chokwadi. We are in oversight. Heni vanhu vamwe manje ndovakuempaiwa nezvatiri kuita, vanosanganisa Zimbabwe Anti Corruption Commission, vanosanganisa paramendi yacho, vanosanganisa Zimbabwe Republic Police, vanosanganisa mavhotawo because mavhota ane right of recall.